the Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kuMatabeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU-PF. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende kubisa nechisimba muritsigere kwamunyokowere mudunhu reChipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi matatu nevatanhatu 36, zvichitevera kufa nechirwere ichi kwemumwe murume nemudzimai kuManicaland neZuro. NeZuro, vanhu vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava, zana nemakumi masere nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vaviri vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuZambia. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi mana nemana 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevaviri 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe 489,000. Bato reMDC Alliance muBulawayo rinoti nhengo yaro yevechidiki yeYouth Assembly National Executive Takunda Madzana ari kurwara zvakaipisisa muchipatara mushure mokurohwa nevanhu vasingazikanwi vanonzi vakange vakapakata pfuti, avo vanonzi vakamupisa nemoto wamagetsi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Shwachayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinopomera bato reZANU-PF mhosva yokupamba nekurova Takunda Madzana, vachiti imwe zvenhengo yavo yakatoshaya kuPlum Tree mushure mokurohwa nevavanoti vanhu veZANU-PF.
Nhengo yedare guru repamusoro reboka reMDC Alliance revechidiki Takunda Madzana uyo anogara kuBulawayo akabatwa nevanhu vasikazikanwe, vanhu vanga vane mota isikazikanwe, vakamurova zvisingaiti ikoko kuBulawayo. Vanonzi vanhu vakamutora vakamubvisa nhumbi dzake vakamukanda mumvura, mushure mazvo vakabva vatanga kumurova.
Akarohwa zvakadini uye akarohwa pai?
Mashoko atatambira anotaura kuti Takunda akarohwa neinonzi electrical shock iyo yaivaishandisa panhengo dzake dzemuviri pese pese. Mashoko mazhinji hanzi avaibvunza ndeyekuti kumaZANU-PF must go masks anogadzirwa kupi, ndiani anomaita, zvakango daro daro. Saka tinoona kuri kuita kuno kachikamadza kukuru tichitarisa kuti upenyu hwavanhu hunenge husina kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vachirarama mukutotya. Chinonyanya kutyisa chakutotyisa munyika medu itori hurumende yedu, kuti hauzozivi kuti mangwana zvichafamba sei. Nekuti hurumende yacho iri kutya vanhu, hurumende iri kuramba ichityisidzira vanhu. So zviri kuitika zvinotoshamisa.
Tinonzwa kuti pane imwezve nhengo yebato renyu yakarwa kuPlumtree. Mungatiudzawo nezvenyaya iyi?
Tine imwe futi nhengo yedu iyo vandlovu vashaya kuPlumtree uko, nenyaya yekurohwa zvisingaiti kusvika pakuzoshaya nenhengo dzeZANU-PF. Saka tiri kuona kuti munyika medu vanhu kuremekedzwa kuupenyu hwemunhu hakusina munyika medu.
Chii chiri kukonzera izvi nhaye vaswa chayo?
Tinoona nyika yedu isingaremekedzi godzero dzevanhu, asi izvi zvichinyanya kutaurwa kuitwa nehurumende yedu iripo pachigaro yamunoziva yakapinda zvepfepfe zvemabhindauko. Saka vari kuvhunduka vanhu, nekuti vanhu vazhinji vakavhotera President Nelson Chamisa. Saka vanoziva kuti vanhu havadi ZANU-PF. Vanhu vazhinji vanoda MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa. Saka vari kuda kufosa vanhu kuti kumanikidza kuti ndide. Zvinova zviri zvinhu zvisina kunaka. Saka mazuva apera yaya muri kuona kuti nyaya yekupambwa kwevanhu nechisimba inyaya yaenderera mberi zvakanyanya. Inyaya yatenderera munyika. Inyaya iri kuvhundutsa vanhu vese munyika kuti ko chii chakuitika munyika medu, ko hurumende iripo iyi, ko chii charoda kuti isvitse vanhu, inoda kuendesa kupi. Tiri kuona vanhu vari kutambudzika nenyaya yeCovid, vari kuedza neposi panogona napo kuti vanhu vatsvake cheuviri vararame munguva yakaoma kudai. Asi zvakadaro hurumende kubudikidza nemapazi ayo anoita nezvizvozvo zvekuzobata vanhu, vanowanika vachiconcentrata much on zvinhu izvozvo zvokuvhunitsira vanhu nokusvitsira vana vaZimbabwe.
Imi seMDC Alliance moita sei nezviri kuitika izvi?
Chiripo ndechekuti vana vaZimbabwe kwavanoda kusvika vanokuziva, kuda kuendeswa nyika vanokuziva. Zvinofanira kuitwa vanozviziva, nekuti nyika ndeyevanhu, nyika ise munhu, nyika ndeyevanhu, vanhu vakasikwa naMwari. Saka kuda kufanira kuenda nyika vanhu vanokuziva and vari prepared kuti vaite zvese zvinokwanisa kuti nyika yedu inake.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo umwe wevakuru mubato reZANU-PF, Dr. Simba Mavaza, avo vati mapurisa haasi eZANU-PF vachiti bato reMDC Alliance rapererwa nemazano nekusadiwa kwaro nevanhu, naizvozvo riri kutsvaka pekuwanda napo sezvo vari kutadza kuwana rutsigiro rwevanhu.
Chekutanga, bato reZANU-PF harisi bato rinozikanwa nenyaya dzekurwa kana dzemhirizhonga. Kurwa kwedu kurwa kwakaitika nguva dzehondo. Vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashaikwa kunzi vari kupi vachine vati vashaikwa, vanenge vabatwa nemapurisa. Mapurisa haasi eZANU-PF, masoja haasi eZANU-PF, masoja enyika yeZimbabwe. Saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa, handioni chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema chema kuita kunge nyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa neZANU-PF. Isu ZANU-PF tinenge tiri kudzimba, hatina hako, hatisi kurali, hatina chatinorevera munhu watiri kutonga, because tisu tiri kutonga.
Zvino Dr. Mavaza, sei kuchingonzi kana paita mhirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu veZANU-PF, sei bato reZANU-PF richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu?
ZANU-PF haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo. Manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare, kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga, inooneka nerugare rwevanhu venyika yavo. Saka tiri kuti isusu as far as peace is concerned, ZANU-PF yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yeZimbabwe. Saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pashuwa hapashaikwe muroyi. Ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa, voroverwa nyaya dzavo. Dzimweni dzenguva Mane roo wane matosi wasinga zile uvanyibadi zanupia.
Abo vange vari umwe wevakuru mubato rezanu PF Dr. Simba Mavaza vari parunare ku United Kingdom in Studio 7. Tongi wedare repamsoro rehigh court pamtare Justice Mayera nechishanu chadarika vakapa mutongo unorambidza hurumende kubvisa nechisimba muri dzinodarika mazana manomwe dzigere kwa munyokowere mudunhu rechipinge isina gwaro rinoipa mvumo rinobva kudare redzimosva kana kuti court order. Mutongo uyu unotevera dano rakanga ratorwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nevagari pamwe nesangano replatform for youth and community development rekuenda kudare iri vachida kuti ribise hurumende kudzinga mhuri idzi dzisina kuratidza kumwe kwokunogara. Jonga Kande Miri we Studio 7 abata mkuru we platform for youth and community development Vaklaris Maduku avo vanoti vanotambira nemufaro mutongo uyu sezvo uchavapa mumwe mukana wekuti vambogara zvakare pasi nehurumende vaedze kugadzirisa nyaya iyi.
Ndakara yambo kuti dare repamusoro rehigh court pamutare ichitungamirirwa naJustice Vamwaera rakabvumirana nechikumbiro chedu nevagari vepamunyoko village kuti pasaita kana ani zvake anopindira panyaya dzekuda kudzinga vanhu pamagariro avo vasina court order uyezve pasina kuita nhaurirano inobvumirwa kuti iitwe nebumbiro remutemo.
Imi matambira sei mutongo wedare uyu?
Tinozvitambira tichiti aiwa mutongo wedare uyu unotipa mukana wakanyanya wekuti isu ve platform for youth and community development nenharaunda yekwa munyokore nedzimwe nharaunda dzinosvika 7 dziri muchipinge dziri kusangana zvine dambudziko rekuda kudzingwa tinge tine hurukuro yemandorokwati pamwe chete nelocal authority yedu yemuchipinge inosanganisira DDC vamashava CEO vamambozha. Ndinogonda kuti mukana uyu ndiwe kuti paite hurukuro yakakwana nekuti chatinofanira kunge tichidetsera vagari inguva yechando uye kune chirwere cheCOVID-19 haisiyo nguva yatingataura zvekudzingana, haisiyo nguva yatingataura zveeviction.
Imi wasesangano replatform for youth and community development zvii zvamuri kuitawo panyaya iyoyi?
Vateereri vedu vangada kuziva kuti isusu sangano hatisi kungoita kufamba tisinawo kuriruremekedzo watinavo. Tinotaura navo mujiti, totaurazve navo CEO vekanzuro pakutaurira nekukurukura kwatinenge tichiita. Vanotaura kuti ivo vagari venharaunda dzatiri kumirira isu kwakondo munyokowere kwamahachi kwacheche kubikoni kundiyadzo panewo kunyatsa kugarisana kunofanira kuti hatina regularization dzimwewo nzvimbo dzavari kugara. Asi kana zvichiitika izvi hazvingoitwi nekuuya kwakupa vanhu matsamba ekuti ibvai munharaunda dzamunogara. Panofanira kunga paine hurukuro sekuti pamunyokore panotaura apa pane nhoroondo yakadzama inobvira kuma1963 paiuya ada yekuchipanga ikoko. Pane kurwisana kwakaitika kwenharaunda kusvikira pazoita kuwirana kuti ive pamunyokore vagare. Asi panewo mhuri dzanga dzakavanofanira kugara kusvika pamhuri dzakati kuti.
Koiyo hurumende iri kupa zvikonzero zvipi zvokuti ibvise vanhu ava pavagere?
Mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengeserana mastends zvisina kunge zviri pamutemo kana tingati vachiita tingati maland barons vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana vatange paitika nyaya dzakadaro vanhu votozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo nderapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana. Isu tichibatsirawo kuti vanhu vanenge vagara zviri pamutemo vazivisi vanofanira kugara sei. Ndo kubudirira kwematunhu kwete kuti vanhu chibvai nemazuva 7 vasina kwekuenda nekuti kodzero dzine vanhu dzekuti kana vatotanga kugara ipapo ndozvinotaura section 74 yeconstitution yedu panofanira kunge pakutaurirwana. Pataurirwana paya ivo kanzuro votiuya nemagwaro yatinoti high court order inesu taura kuti ibvai mune zvakanaka tichi kana wazu. Tadika yao tijita apilu kuna vamu jiti, apilu na siri ugudaiwa. Ndiyo mkana wa munga kwanza ulusha angisa unu kutisuse platform for you. Niko tikute sere ika mtipati mtangwe chete. Kuti tikuwa nisa kutu vandivani. Kutisuse message iliku vaa kukanzo. Kutofambika pangwe chete sere. Tinofungu za shukaitika jojo wa hapada chinitomboneza. Tinungu chibati rana. Katana pangu tu vandivani zingu nguwa ya chando wa zingu nguwa ya COVID. Kanenge wa kutokanga niso kuzero zao. Jina yuzuti shakanaka. Ndiyo panu zupese vandivani kukwisana. Kuenda kumatare. Kwa kena kuita njia yeku pezisila.
Abo vange vari mukuru we platform for youth and community development va Clarice Maduku vari parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Kurwaniko rinoti vamweze vanamukoti makumi matatu nevaviri pachipatara chempilo kuBulawayo vabatwa neCOVID-19. Mudeli News mune nyaya inoti kusawirirana mukati mebato reMDCT riri kufanira kutungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe kuri kuenderera mberi mushure mekunge munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaratidza kuti vanoda kukukudzirawo utungamiri webato iri. Zimlife.com rinoti mapurisa ari kutsvaga vanhu gumi nevana vemapato ezvematongerwo enyika, vakuru vemasangano anomirira vanhu neavo vanomirira vashandi vavanoti ndivo vari kupuridzira kuratidzira svondo rino. Vamwe vevari kutsvakwa vanosanganisa vaJob Sikala, vaPeter Mutasa, vaGodfrey Senengamu, vaObed Masaraure nevamwe. MuNewsday mune nyaya yokumbomiswa kusangana kwedare reparamende mushure mekunge dzimwe nhengo dzeparamende mbiri dzabatwa necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upei watururara masuru vanewe Zimbabwe wakaoma. Gatisa zore timbo, gati indi rembe ne demonstration. Gatisa mbeteka zanya, gati shingei, gatisa zora timbo. Todoro watiriko, gati shingei wana waa. Tatambu ratha wa Zimbabwe wanga wana wati ipane sirikuiti. Kani ute nzara mzimbongu.
Panyaye demonstration hapo Studio 7 waziwe watere the tributi demonstration. Kunyachichi ziru wakusungwa kwa na wangarivume na na journalist wapu uchimono kunga itwa. Asi wano wanafano wakura mbache ndirambiri kuna wale mkano wakura tizira kushikari ni taka nyarara tichiura iwa ni ZANPF Lonzi Knowledge Pindiru.
Magadi magadi wa shamararu ya Studio 7. Okay, pane shantoda ungo unza abo pane zvandakanzwa kwa avo kuna gogo venyu chapane ya were shwamunga titiri ya musuwa 31 mkati wedzere nyuchi zacho gogo venyu chi ndakango unzwa avo kutukuna gogo venyu chivaruku kuwaza na gogo kana mchindi nzwa gogo titire oshi dafu nyuchi ziti wande ino kutu masonja lima purisa ari kuti jairira nyuchi ngaziti wande msuwa 31 apu zongo tunga mira susu dikiteme ila gogo tino kubadara ikana mchindi nwa gogo.
Aiwa hivo iwe Studio 7 wachamarariwe sindi uku kwazi sai ndini la miki mungu zikuno kugokwe nosi kwa gore dema ndinoda kutsigira vese vari kutatidzira kuti hapana chinongo uya nyore kana chakashata kudai. Chinouya nekucheuka kuropa, chinouya nekurwadziwa. Ngatibude tinoratidzira izvozvo takatogadzirira. Tufa 31 tukupinda murodhi rinogadzirira. Kuno kugogo takatowanda tinoda zvekutoratidzira isu. Zvamunangagwa zvanotaura zvemahara zvokuti hatichadi taneta. Kati taneta nekubirwa zvinhu zvedu, taneta nekubudikidzwa. Vanhu vari kungosungwa mahara. Charatidzira nyika yese ngairatidzire.
Pamusoro abato Studio 7 inina hangu chichemo changu andida angu mazhinji asi kuti ndinoraramawo nokumwa mai ARV nzara. Ndanzvikumbirawo mundisvitsirawo chichemo changu kuhurumende vandipowawo kana bhinza hadzo izvo zvine mazuva matatu kana kumwa mapirisi. Inini ndaita basa rechikrosport, mari yakapera ndichitenga chikafu. Zvino nzara, nzara ndo yanditambudza. Taingokumbirawo hurumende iti wewo pane isu tinorarama nemapirisi, taingokumbirisawo nemwoyo werudo kuti vatibatsirewo. Ndatenda hangu.
Mangwana nevashama vari kustudio sevhere mhiri, ini ndine wangu mubvunzo wandoda kubvunza. Nhai mibasa remapurisa nemasoja ndereiko? Handi mapurisa nemasoja panodemonstrata vanhu, basa ravo nderekuchengetedza vanhu kuti vademonstrate zvakanaka zvisina vhaiorensi here? Kana ivo mutemo wecovid wacho uchiti vanhu ngavapfeke mamaski vodemonstrata murunyararo, imhosva here? Kwawai mapurisa achida kurwa nevanhu vada kuita demonstration. Kudemonstrata ndo mbumbumiro remutemo wekuda kunobvumidzwa. Kuna na South Africa kwanhu vari kudemonstrata, kuna America vari kudemonstrata, but ndo kune high number yevanhu vane covid yakawandisa nevanhu vari kufa zvakanyanya. But kuri kudemonstrate kwawani, mapurisa ngavazive basa ravo. Kana zviri zvecovid-19 zvinokurudzirwa kunzi munhu demonstratai makaita social distancing, makapfeka mamask. Saka siri tichangodemonstrata tichidaro. Ndatenda maita basa. Ndini Baba Junior, ndiri kuHeidelberg, South Africa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tirikuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manherwano. Muineni Mike Hove.
Makati imba yakasimba inovakigwa papwe. Imba yebwe, imba remabwe, Zimbabwe. Asi bwe racho rozununguka. Imba yacho yodengenyeka.
Muimbi akatanga kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore 10 ekuberekwa munyaradzi munoda wafa. Abura kamwe kambo kanonzi munamato weZimbabwe kari kutarizirwa kunetsa zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takasagira matsime edu anovhinza.
Vatai.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi munyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita 10. Taifana kunge takaribudisa mimedzi yadarika iyo, asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose, dambudziko iri rakasvikawo kwatiri. Saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri. Saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo. Asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu. Saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe, iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndi Jehovah iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovah pachavo, nekuti vanototaura iwo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the trek is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri inoyi. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovah vatinzwe minyengetero yedu. Asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovah vagadzire nyika, Jehovah ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune dambarefu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita muchengi, tichange tichidonedza masingles kutotanga neiyeyi munamato weZimbabwe. Tichatipa mafika anotevera todonedza futi imwe single, tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakuloncha dambarefu rose panguva imwe chete.
Manga mamboti zvii zvakazvichiitika apa? Manga mapinda mumatambudziko here?
So vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipini kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo. Asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa, kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa. Munyaradzi munoda wafa ange ari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumaJubaland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU-PF, mashoko ari kurambiwa nebato iri. Dare reHigh Court paMutare rinorambidza hurumende kubvisa nechisimba muridzigerekwa munyokowere mudunhu reChipinge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezve zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Thank you.